mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 15 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vagomba vari kunenerwa iyo mhosva yekuita zvisiri pamutemo wakanangana nemaelections inonzi kufarita electoral act vachinziwo muna 2018 vakataura kuti ivo vaigara uye vakarejista kuvhota vachigara pamba 5756 Glenora B, ivo vasingagari ipapo.
Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi.
Gwaro racho ndorinonzi nechindevere amanyala. It's a complete nonsense. Harina nemusoro, hapana zvarinorewa ba. Mapurisa maintenance of public order inongo require kuti maparties inform mapurisa kuti wari kusangana pakati pakati. Zve security arrangements izvi hazvinopa munhuke imomo.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anobudisa gwaro pamusoro pekuitwa kwemisangano yekutsvaka rutsigiro musarudzo.
Zvatanga tichiona ndezvekuti vanhu havana kubuda neuwandu hwavo sekutarisira kwatanga tichiita. Izvi ndofunga tinogona kutaurawo zvekare sematarisiro anga achiitwa necommission, nekuti manumbers avanga vakanyorwa tanga vacharisira kuzorejista haasiriwo mabudiro aanga achizoita. Tanga tichizoona zvekare zvimingambinyi zvakatisiyanesiya nezvazvichisanganikwa nazvo muvanhu nevanhu vanga vachida kuedza kurinyorisa kuvhota. Vamwe vachinzi mastawa havako vanenge vaenda kunotarisa vachiona mastawa asiko.
Masangano akazvimirira anobatsira mune zvesarudzo anoti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota hwakanyanya kudzika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vameya veguta reHarare vaHerbert Gomba vakasungwa nezuro pavakaenda kumapurisa negweta ravo kunobvunza kuti sei mapurisa akange achivatsvaga pakupera kwesvondo. Gweta ravaGomba vaHarrison Nkomo vaudza Studio 7 kuti vaGomba vari kupomerwa mhosva yekuti muna 2018 pavaigara nevabereki vavo vakanyoresa nzvimbo yavo yekugara yavakange vasingashandisi uye kurega vamwe vatsigiri vebato ravo vachinyoresa kuvhota vachishandisa pamba pavaGomba senzvimbo yavo yekugara. Vankomo vanoti mapurisa anoti vaGomba vachamiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi chipiri.
vaGomba vari kunenerwa iyo mhosva yekuita zvisiri pamutemo wakanangana nemaelections inonzi kufarita electoral act vachinziwo muna 2018 vakataura kuti ivo vaigara uye vakarejista kuvhota vachigara pamba 5756 Glenora B, ivo vasingagari ipapo zvinova zvisiri zvechokwadi, nokuti ivo gore iroro vaigara pamba ipapo pamba pavabereki vavo. Vakazobva ipapo after my elections muna 2019. Ndochinya mhosva yavo yokutanga. Mhosva yavo yapiri ndeyekuti kunonzi kune vatsigiri vavo vakaenda kunorejista kuziriki vachiti vanogara pamba pababa vavo. Naizvozvo vanonzi ivo vakaita electoral fraud kufailita section 37 subsection 2 paragraph E yeelectoral act. Asi vaGomba zvavanei nezvekuita nezvevanhu vanoenda vachinorejista vachiti tinogara pakati. Vanhu vanenge kana zviri zvenhema, vanhu vanofanira kunge vachibva neivavo vacho vanonzi vakanorejista vachishandisa adresi yavaGomba.
Vankomo, nyaya yokuti ndakanyoresa kuti ndinogara pamba pakati ndikazotama kana kuti ndikazoenda pane imwe adresi yakakosha sei? Iri siriasi zvakadini pamutemo?
Chokutanga ndechekuti pane mhosva here, ngatinzwanei ipapo. Ndozvitsokorora zvakare gore ra2018 vaGomba avaigara panamba 5756 pamba papapala ndipo paraka register kuti vanovotera vari ndipo paraka votera vari 2019 my elections atopfuura ndo paraka zwana opao pachipana pokuti vanogara nomudzimai nemuri yavo ndo paraka zoinda saka mhosva yakaparwa era haina kuparwa hatingasviki pakunotaura kuti nyaya yakaomarara sei tisina kumboshivhunza kuti mhosva yakaparwa here hapana mhosva yakaparwa tomboti kana pane mumwe ngana apara mhosva yakaita seiyoyo haisi nyaya yekuti munhu ungarara muchitokisi nyaya yekuti kwanzi wavhaireta maelectoral act aiwa bodo
nyaya iyi ichaenda kumatare rini
mapurisa vanga vachivimbisa kuti vanokwanisa kuenda kudare nawo mangwana asi hapana chatinoziva kuti vachabudirira here kana kuti vachamirira kuti inde kumadare nechitatu panopera 48 hours
tinonzwa kuti ivo vanga vachidavo kukwikwidza musarudzo dzamabai elections dziri kuuya idzi pane chichavatadzisa here
hapana chinovatadzisa nenyaya yekuti kamunenyaya yekumirira mutemoro wedu watinawo munomu ndewekuti munhu anonzi kusvika dare remhosva ramubata kuti ane mhosva anonzi aiwa iye anenge achakachema asina chipomedzerwa uye ngeda kukubatai muromo havasi kuda kukubva vari kutokwikwidza
ivo vakadini havo nekuti tatambonzwa kuti pokutanga apa vanga vasingazikanwe kuti vari kupi vakasimba havo here utano hwavo hwakadii
utano hwavo pandavasiya mumaoko emapurisa vanga vari vakasimba chaizvo pavanonzi vakashayikwa munhu waitiza motokari dzaivatsvaka dzisina matingati manumber plates kana vanhu vaida kuzvibudisa pachena kuti ndivanani vari kuvatsvaka saka ivo vakabva vati aiwa yanga iri weekend ndobva vambotsvaka pokunozvichengetedza kusvikira nhasi yavamande ndokuzotsvaka kwetarauriga daiwa pane vanhu vandoda kunovari kuti vainonditsvaka handiitinonzwa kumapurisa kuti ndiwo here vaindisvaka tikasvikawo zvechokwadi tikaona mapurisa ndiwo aivatsvaka
avo vange vari gweta revaimbove meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vaHarrison Nkomo vari parunhare kuHarare nestudio 7 masangano anobatsira nekuchengetedza kodzero dzevanhu mune zvesarudzo eZimbabwe Election Support Network neReelection Resource Center akabudisa nezuro gwaro rezvaakawana muongororo yavo muna kugadzi yezvesarudzo nekunyoreswa kuvhota kwevanhu munyika nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu vanoti uwandu hwevanhu vakabuda kuzonyoresa hwakadzika zvanga zvisingafungirwi vachiti pane zvipinga mupenyu zvakasiyana-siyana kubva kunzvimbo imwe kuenda kune imwe vabobosbunu vati zvimwe zviri kukonzera kuti vanhu vasabuda nouwandu hwavo kunonyoresa kuvhota zvinosanganisa kutya mhirizhonga nguva yazvinotora kunyoreswa kushaya magwaro akakwana kuti vanyorese uye nekushaya nguva yekumbobva pabasa tabata vabobosbunu kuti vatiudze zvizhinji
paongororo yatanga tichiita takaitanga kubva muna February patanga kunyoreswa kwevavhoti tanga tichitarisa basa ranga richiitwa necommission kunyoresa vavhoti tichitarisa zvanga zvichiitwa nevezvematongerwo enyika tichitarisa zvanga zvichiitwa nevamatungamiriri vematunhu tichitarisa zvekare zvanga zvibata ranga zvichishandwa nemaorganizations anoshanda akazvimirira oga tichiona kuti basa iri rinoita here kutsema kunyoreswa kwevavhoti kuenderere mberi zvakanaka
chii chamakaona vabobosibunu chimwe chezvikuru zvamakaona ndechipi
zvatanga tichiona ndezvekuti vanhu havana kubuda neuwandu hwavo sekutarisira kwatanga tichiita izvi ndofunga tinogona kutaurawo zvekare sematarisiro anga achiitwa necommission nekuti manumbers avanga vakanyorwa tanga vachitarisira kuzoregista haasiriwo mabudiro aanga achizoita tanga tichizoona zvekare zvimhingambinyi zvakatisiyanesiya nezvanochisanganikwa nazvo muvanhu nevanhu vanga vachida kuedza kurinyoresa kuvhota vamwe vachinzi mazita avo havako vanenge vaenda kunotarisa vachiona mazita avo asiko vamwe zvekare tichizoona kuti magwaro ekuti vanyorese sevavhoti vanga vasina saka ndivo vamwe matambudziko atanga tichiona nezvatanga tichiona tichizoona zvekare dzidziso yacho kuti yanga isina kunyatsokwanira kuti vavhoti vange vaine information yakakwana kuti vange vachikwanisa kunyoresa kuvhota
mataura nenyaya yekuti vanhu havana kubuda nouwandu hwavo kujivainde kuna nyoresa. Chiri kukonzera chii chamaka wana ibaba.
Rekeza inji chi nyaya zaka siyana siyana mjubo zaka siyana siyana. Tunu kondesa watu wanu. Vange vachuona kunge sarudzo kana kuti kunyoresa kufuta. Kuno kuna kunge kushaya basa. Tunu kuna kutaura kuno kuna kuitua. Neva kuru ya matunu. Vachitora matizi. Yesu matongi rwenyika. Yuwa singa tarisi kukutu. Vange vachidato. Tunu kutu wa mwafunge kuchaa. Saka aswa waruna kuyeza kuita. Shina basa saka rekeza wangu karavare keza kunyoresa kufuta. Chitasa shikari wechidiki wano tarisa shumshakati siyane. Nguwa ya unotora kutuunge uchinyoreswa. Kunige kuchinyoreswa kwacho. Sinige tarisa kwa sinige shidiwa sacho. Sinu kuna kucha shikari kutu wechidiki. Vange vachuona kunge mkana yao. Yeku zinge vachinsu. Yikuwa msaru tutashona tine zinge tabuya. Ino kuna unge irimisho. Masaka nukuna kwa yesusu. Paro kuna unwa kunge kunyoresa kufuta kutinane basarisa. Sinu tarisa shikari mabasa anuitu kwa nevanu. Nguwa ninguwa zavaninge vachenda kumishando. Ino itashikari ndokuti tikatarisa munhu wachiremba kana mukoti kana mudzidzisi dzimweni dzenguva. Nguva dzaanobuda achienda kubasa nenguva dzaanodzoka. Nenguva dzinovhura recommission nekuvhara. Munhu iye anogona kushaya mukana zvekare wokutanga achinyoresa kufuta. Saka tinoona kuti mikana zvekare iyoyo inogona kunge iriyo iri kukonzeresa kuti uwandu hwevanhu ava huite ushoma. Zvari vaizvo kuti totarisa kuti recommission pavanenge vachigadzirira matimetable avo kana kuti urongwa hwavo vanofanira kutarisa zvekare kuti vanhu vanowanikwa nguva dzipi uye vari panzvimbo dzipi panguva dzakafanira so that vanowana mukana wekunge vachinyoresa sevavhoti.
Zvinhu zvamakawana muongororo yese iyi muchazviendesa kupi uye iyo ZEC inoteererawo here zvinhu zvamunenge muchiudza pamusoro pezvinhu zvamunenge mawana muongororo dzenyu?
Chatato ita ipapa ndechekuti sekuya kwa ya ita kune vatori venhau inenge yaendawo zvekare kuseki kuitira kuti vazive kuti zvapaongororo zvatakaita izvi ndozvatakaita se ndozvatakaona zvatinofungidza tarisira kuti zvinoda kuti zvigadziriswe vachibva vazvionawo semaonero amangoitawo pazvimugwaro ratatumira iroro kuti pane zvatakaona zvatitaura nezvazvo zvinosanganisira chero mhirizhonga dziri kuitika ku misangano iri kuitwa yekutsvaga rutsigiro mapato ezvematongerwo enyika varotsvaga rutsigiro rwemusi wa26 March. Tirikutoona kutoti mhirizhonga inenge ichiitika ikoko iyoyo inoita kuti zvekare vanhu vatange kufunga kuti saka sarudzo dzacho dzichazouya nemhirizhonga yakadai saka ina hazvingaita hangu kuti ndinyorese kufota. Sarudzo dzacho dzichazoita kuti mapurisa ange achikanda matiegasi kwatiri saka zviri nani tisanyoresa kufota. Saka tinotoona kuti ivevekumapurisa vanoona nezvemutemo vaverenge zvekare zvatakanyora izvi vaone kuti pane zvavari kuita zvinogona kunge zvichiwedzerawo zvekare kuti uwandu hwevanhu vatiri kutarisira huite ushoma nokuti vanhu vanenge vakutarisa kuti nokuti vechidiki vamwe vari kuyo vachange vachienda kumisangano iyo vachaona zviri kuitika wofunga kuti ndo zvatiri kuda kuzonopinda mazviri here vanoona zviri zvinhu zvinenge zvisina kukodzera. Saka vemapato ezvematongerwo enyika ivo vezvemutemo kumapurisa edu kuZimbabwe Electoral Commission vanoona nezvesarudzo dzacho vatungamiriri vematunhu takanyorawo zvinoenderana navo kuti aiwo havatenderwi kuti vange vachitora matiri nezvematongerwo enyika. Saka nekuda kwaizvozvo zvinoita kuti vanhu vave vatange kuona kunge sarudzo dzisina chirevo. Vekwarejistra vanopa zvitupa takavanyorerawo zvekare. Saka totarisira kuti vange vachiverenga gwaro iri vachiteerawo kuti pane zvatataura ndezvipi zvavangaite kuti vange vachibatsirika vachinge vachibatsira vagari vemunyika. Vemapoka maorganizations akazvimirira oga takavanyorerawo zvekare totarisira kuti vange vachitiona kuti ndezvipi zvavangaita kukurudzira vana vezimbabwe kuti vange vachinonyoresa kuvhota vachichengetedza zvekare runyararo mukutsvaga rutsigiro kusarudzo dziri kuya musi wa26 March.
Avo vange vari nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bob Sibunu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro akabudisa gwaro rinotsanangura pamusoro pezvinodiwa kuti mapato aite misangano nevatsigiri avo panguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Mugwaro rinozadza mapeji matatu rakasainwa nemutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati, mapurisa anoti mapato ose anoda kuita musangano anosungirwa kuudza mukuru wemapurisa munzvimbo yavanenge vachida kuitira musangano wayo kuti vanhu vadzivirirwe kubva kunjodzi dzingangoitika.
Vanyati vati azvafadzi kuti mamwe mapato nemagweta avo vanonyora zvemanyepo kuvatsigiri vavo pa social media vachiti zvinosiririsa kuona mamwe mapato achiita zvinhu zvisingabvumidzwi vachiti mapurisa achaita basa ravo nemazvo kuona kuti vanhu vakachengeteka pamisangano iyi. Vanodzidzisa zvekutapa nhau pa University of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti zvataurwa nemapurisa hazvina nematuro ose uye mutemo hautauri kuti mapurisa ndiwo anopa vanhu mvumo yekuita musangano.
Gwaro racho ndorinonzi nechindevere amanyala. It's a complete nonsense. Harina nemusoro, hapana zvarinorewa ba. Mapurisa maintenance of public order inongo require kuti maparties informe mapurisa kuti wari kusangana pakati pakati. Zvi security arrangements izvi hazvinoba munhike imomo. Chinoshamisa pa statement ndechekuti pane rimwe rally mapurisa akatiwo hawana ba ma adequate security arrangements. Saka we cannot hold that rally. Asi parakazoitwa rally yacho nehasha nenharo mapurisa akauya akawanda chaizvo. So mubvudzo ndeyekuti wakabva kupi kuti waikwanisa kuuya wakawanda kuzostopa rally. Kana kwakuya kumisa rally revecc wanoya neforce yakasimba chaizvo mawater tanks nemapurisa matrucks aninga akazara mapurisa. Asi pamusangano pachi wakambengwa kuti haungaitwa ngekuti hatina bamandirike masecurity arrangements. Chimwe chinhu ndechekuti vanhu vanokumbira kuti waite rally vanotaurira mapurisa kuti vakuita rally ndewe it looks like ECCC yega wezano na wamunzura wanoita rally nguva yega yega yavanoda hawapuhwe clearance yemapurisa. Saka statement yemapurisa haina basa ba hapana zvainotaura.
Vanyati vataurawo kuti mamwe mapato ezvematongero enyika ava kuda kuita zvehasha panyaya iyi. Munozviona sei zvingaitika izvozvo?
Varikureva bato rimwe chete ba rimwe chete rega reCCC. Vanhu weCCC wakarambidzwa kuti waite rally yavo pasina chikonzero chiri credible. Wanoita ndoinonzi defiance campaign iyoyo. Saka varikurewa nokuCCC. Vanhu vanotyora mutemo ndo mapurisa vachiwo. Hawana mararamiro yekustopa ndikimarali. Rali yekugoko yaunga wanzi musawe ne more than 100 people. That is illegal. Saka wekugoko wakauya uri kuma thousands. Saka wakauya wachizostopa wazwanzi matyora mutemo. Hapana mutemo unoti kunofanira kuita vanhu wakawanda wakawanda zvakadini. Saka ndikuti statement yacho haina muchindewei tinoti ngamanyala. Haina senzi ba hapana zvainotaura. Iri kungoedza kuvharira ndiye program yemapurisa nezanu vanoshanda pamwe chetepo rekurambidza ndiye weCCC kuti waite ngemarali dzavo. The day before rally yekumarondeya vanhu wezanu waiita makaa rali dzavo wakaita rali hawana kupuwa ndike hawana kukumbira hawana kumbonotifaya mapurisa ba hapana zvakaitwa kwavari.
Vanodzidzisa zvekutapa nhau pa University of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Tina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati sezvo kwangi kwadoka. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo pamusangano wavakaita paCholocho Business Center neZuro kuti kugadzirisa nyaya yegukura hundi ndicho chezvimwe zvinhu zvokutanga zvavachaita kana vakakunda musarudzo. Vachiti vakuru mubato reZANU PF havana hanya nekugadzirisa nyaya iyi sezvo vari ivo vakakonzera nyaya iyi. Zimlive.com rinoti mapurisa matatu nemumwe mushandi weZesa vakasungwa neZuro vaba tambo dzemagetsi kana kuti copper wires muPumula East kuBulawayo. yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tichikotanyanywa chamunorwa ndimi muSouth Africa. Ndirango ponjere dzangu pamusoro pemasangano akafanana neSADC neAU. Kona kwangu masangano aya they are useless. I don't know kuti vada kumirira here kuti paite bloodshed muZimbabwe. Especially ma political violence ari kuitika vachiona vachiziva. Zvinokoredza pachena kuti Africa tichiramba tiri kumashure. Ukaona munhu angave mutungamiri weZimbabwe, Zambia, muSouthern Africa macho atadza gatiwana vanhu vane magatsi sezvaita mutungamiri weBotswana aibva ataura ipapo iye nikama kuti zvazviite mutabe watadza ikozvo zvikatarisa muno South Africa vanyerera naSiro Ramaphosa kunyara iye animbori chairman in the moment muSADC political whatever ndiani andaiza kukonde mazuru zviri pachena zvakadaro. Chichangoitika muZimbabwe muchada civil unrest bozi because ndezvi zvasvika nguva yekuti muzhinji reZimbabwe richada kujairirwa. Zviri kuonekwa chero nembavha yakawanda kuti muZimbabwe muri kutongwa nemasoja vasiri kudiwa nevanhu. Vakazvipinza pachigaro vechitsotsi vakauraisa mugabe destress
makadiko studio 7. Ndodawo kutaura zviri kutaurwa nevanhu vezanu PF vari kuti parali yavachamisa yekuBulawayo kuWhite City yanga isina vanhu. Ndofunga vakakanganisa kuvona vakaona vanhu vaiva navamuhadhi kucholocho vasingasviki 200. Ndokuda ndova vanobvira kuWhite City kwakwakazara kuti pa nevanhu vachamisa ndivo vane vanhu vose vemuZimbabwe kusanganisira maZanu PF anonyepa nokuchia kurorwa vachingoinda vachiti tiri vanhu veZanu. Ndeve CCC yavo ndeva vachamisa vanhu ivavo. kuWhite City kwakwakazara chaiko zvokurevesa asi kuna vamuhadhi uku kwavakatosha ivo kuinda kwakune vanhu vasingasviki 200 uku. Kuda ndo kwavanoreva kwete kwaiva navachamisa. Kuna vachamisa kunozara zvavanozouraya vanhu vanenge vachivaurayirei. Handiti vanoziva kuti kuna vachamisa ndo kunouya vanhu kugogwa. Handiti vakaita zvokurambidza vachamisa kuti vataure nevanhu. Vachamisa munhu wevanhu ndo muridzi wevanhu muZimbabwe muya, ndivo purezidendi wevanhu. Ngavasazvinetsa maZanu PF havana vanhu.
Pastudio 7 yapo makadiko vatereri vese nevashamarari vestudio 7 vana mukoma vana bhudhi yapo nanasisi vacho vese vashamarari ndokukwadzai nemufaro. Ini ndiri pano paFree State. Ya, ndinoda kufara nemamwe mashoko andinonzwa akanaka bhozi zvakanaka tozvitsigira zvamashoko akanaka anotsigirwa kusiri kuti tinotsigira vanhu vacho vanhu vaite tisingadi kuvaona asi kuti jetei chida chi mashoko awo akanaka. Ndokuda kungofara nemashoko akataurwa naachiwenga ekuti hatidi violence, hatidi violence. Kana munhu wechikambena anofanira kukambena zviri pachena. Uya uya asingadi kupi neanhu anofanira kunyatsokuona kuti hazvishuwana handidi. Mukana ndiri kupuwa sanhu adi handidi. Zvinondifadza maningi. Ndotsigira zvangu bato ranelsonchamise vecc ndokwedu zvivakomana ichidoko nekuti hatina mabasa kaizvo. Hatina basa iko zvino titori uno mhiri kwetirotoshungurudzwa tichitotiza apa. Yeishi pakaoma manze pakaoma bandirofara nemashoko achiwenga. Totongozviziva kubva muhistory kuti the role of the army was to maintain peace and to defend the state, not kuuraya vanhu. Hazvisizvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro muvhuro vamiriri veAmerica neveChina vakaita musangano mukuru muRome unonzi wakaita maawa manomwe. Chipanga mazano chemutungamiri weAmerica vaJack Sullivan vakaita musangano nemukuru weChina wezvekudzidzana nedzimwe nyika vaYang Jiechi. Musangano uyu unonzi unokosha muzvinhu zvizhinji kusanganisa hondo iri muUkraine nezvimwe zvakaita sekuda kweChina kutengesera Russia zvombo zvehondo. Tabata vanongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zvizhinji.
Chinhu chiri kuitika ndechekuti izvo America sekuvimbisa kwayakaita kuti haisi kuzopinza masoja ayo muUkraine kuti arwisane nevaRussians. Tinoona kuti pari zvino ndozvavachiri kutevedzera izvozvo. Asi on the other hand, tinoona kuti America nemasawira ayo ainotyidzana navo avo vari muNATO vari kuzama kuona kuti vangabatsira sei Ukraine vachipa zvakaita zvombo chinhu zvinoita kuti zvibatsire masoja eUkraine kurwisana neRussia. Asi iyo pachayo America haisati yapinda mukati mehondo iyi.
Munoona sekuti pane njodzi yokuti hondo iyi icharamba ichienderera mberi ikatobuda muUkraine?
Panogona kuita dambudziko iroro pakuti mazuva aperawo Russia yakaataka base riri very close kuPoland, zvokuti vanotaura vanoti izvo Russia ikaita mistake yokuti inobomba kana kuataka any other country iri mubato reNATO. Asi anova avo aimbori makantri aityidzana neRussia vakabuda pakaparadzana Soviet Union. Izvozvo zvinoita kuti ana America, vana Britain, France, Germany vazopindira muchitsidzirano chavo cheNATO chokuti mumwe weNATO akangoatakwa naanybody zvake vamwe vose vachapindira. Saka tinoona paine dambudziko iroro, asiwo tisingazivi kuti neRussia vaPutin vangazviita here izvozvo kuti vangaataka another NATO country, nokuti vanenge vachitoziva kuti vanenge vadenhana nezvakawanda.
Nhasi tanzwa zviri kutaurwa kuti Russia yakumbira China kuti ibatsire nezvombo. Pane chii chamunoona panyaya yakaita sei, Dr. Machekano?
Inyaya yatinoona kuti China mamiriro yayakaita ndeyekuti iri kusapotana neRussia. Izvi zvinobvira mukuwirirana kwavakaita vakasaina samaagreement, I think zvinonzi izvo just 3 weeks before Russia yapinda muUkraine. VaPutin vanga vari kwaitanga maolympics kuChina uku maspecial olympics. Saka vanhu vari kufungidzira izvo kuti mukuru weChina akanga audzwa navaPutin ikoko kuti ndo zvinenge zvichaitika kuti anenge achapinda muUkraine. So tinoona isu kuti China iri kusapota Russia, and izvozvo zvinorakidza kuti zvinhu zvinogona kuipa kana vana China vakange vakupindira pakupa zvombo kuwirirana kwenyika dzakadaro. Asi ndinoona sekuti igwara risina kunaka.
Avo vange vari vanongorora zvamatongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anobudisa gwaro pamusoro pekuitwa kwemisangano yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Masangano akazvimirira anobatsira nezvesarudzo anoti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota hwakanyanya kudzika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.